handina hangu sangano randiri kuti ndinaro ndine library inonzi Gogo Grace Mutema Sango Memorial Library iri kuMhondoro. Iripo library iri kushanda, iri kushandiswa pachikoro primary school ikoko kuMhondoro kwaChiyero.
Izvii zvamuri kubatsira nazvo pari nhasi kunze kwekuti makava kalibrary nekupfekedza mabhuku ekutanga?
Pane akatipawo makombiyuta vanoticha kuChinoi. Handikwachotaura zita ravo ndisinge ndataura navo. Vari kuyunivhesiti yekuChinoi vakatipa makombiyuta anokwana kuita 10 akaiswa imomo mulibrary imomo. Tikazoisawo malaptop mairi tikazovapa kajenereta kadiki kuti vapote vachishandisawo imomo.
Tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaakukurudzira kuti vana vanga vachiwana maindaneti kana masaisai ekuti vanga vachiverenga zvamuri kutaura zvemakombiyuta vachipinda yatingati pachirungu online. Makaisawo here mukana iwoyo wemasaisai?
Masaisai hatisati taisa kuburikidza nenyaya yekudhura kunoita Wi-Fi internet access kunyika yedu yeZimbabwe. Nokuti data rachona kuti uritengere kuti vana vange vachishandisa nguva dzese. Ezvinhu hatisati tastapa pachina nekuti tingakwanisa kuzviita izvozvo. Tachingoti vana vari kukwanisa kuziva kuti kombiyuta inoshanda zvakadai vachishandisa kana kupota vachitaipa vachiita sei. Kana pane ticha anenge aine datawo anogona kuti musi iwoyo kana vaine chidzidzo chavanenge vachiita muklasi musi iwoyo ngatiitei, ngatishandisei nguva diki diki iyoyo vongotsvaga zvavanotsvaga. Asi pane zvino kuti tinengaite intaneti yekunzi pane Wi-Fi nguva dzese, aiwa handisandatsika pachinhanho ichocho.
Mune rimwe basa ramazoita futi here kunze kwepachikoro chepachikore? Mune kumwe here kwamavhurawo zvakare raibhurari?
Kwete, handina. Ndekungoita zvepachikore ipapo, pachirero ipapo, handina kumwe kwandati ndaita. Asi tinopota tichipanhidzira mabhuku, nekuti kana mabhuku ekunyora zviya zviya, ekuti vana vanonyorera nemapenzura. Pandinoendawo kuZimbabwe ndikawana mukana, ndinenge ndichitakura zvinhu zvakadaro. Nokuti munoziva akandibisa mabhuku anobvaruka, saka tinenge tichingopora tichipamhidzira. Kana ukaendawo pamhidzirawo tichingoenda tichidaro. Uyezve tinobatsira vana vatinongogona kunhonga kana vairi vatatu vatinenge tichibatsira nemari kuti vange vachienda kuchikoro nekuti vaone mayunifomu.
Mune mamwewo masangano here ari kubatsiranawo nemi kubva zvamasimudza dura remabhuku iri?
Ndingati pane munhu mumwe chete akandibatsira, muzvare Loveness Rutendo, Saurombe Reed, vakatibatsira kupa vanasikana vepachikori nguva yavakamboenda kuZimbabwe. Vakavapa zvekushandisa zvenguva yemadzimai, vakatakura mabhokisi avo vakatiwo vakanosiyawo ikoko. Uyezve kune organization iri kunoko kuUnited Kingdom inonzi PACT, PACT, inotungamirirwa namukoma Daud Chimonyo namukoma Thomas Mutangiri. Vakamboendawo kunobva kacha kulibrary kuti vanoona kuti zviri kufamba sei. Vakasiyawo vabatsira nechepo chekubhadharira vana mari yechikoro. Vana vakati o vanenge 10 kana tisingakanganisi, nekuvatengera mayunifomu vachibatsirana neasisisa vana madamondo vaikonye kuAmerica ikoko. Saka ndoda kupa kutenda kukuru kune vanhu ivavo nekungomurangarirawo kuti kune imwe project iri kuitwa inoda kunge ichisimbiswa.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei kuti vange vachibatsiranawo nemibasa ramuri kuita?
Vanogona kundibata paFacebook. Tinotori nepage relibrary rakanzi Gogo Grace Mutema Sango Memorial Library. Vanokwanisa kundibata ipapo.